Kwa sara mwezi inodarika muviri zvishoma kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica iitwe vari kukwikwidzana vaDonald Trump vebato remaRepublicans naamai Kamala Harris vebato remaDemocrats vari kugadzirira kuita gakava kana kuti debate uye panguva imwe cheteyo vachitsvaga rutsigiro vachivimbisa kugadzirisa upfumi hwenyika. Kunze kwekutaura kuti vachadzitamisa upfumi hwenyika, vaTrump vari kutaurawo nezvaamai Harris.
Here's what we know about Comrade Kamala Harris. She just doesn't care about the American people.
Izvi ndizvo zvatinoziva nezvaComrade Kamala Harris. Havana basa nevanhu vemuAmerica, kunyanya vashandi. Havatonei nechekuita navo zvachose.
Asi amai Harris vanoti mitemo yavaTrump inokanganisa zvikuru vashandi, vachiti chavanongoda kubvisira mitero vana muzvina bhizimisi.
Building up the middle class will be a defining goal of my
kusimudzira vashandi ndiro rinenge riri donzvo rangu guru ndikasarudzwa kutungamira nyika.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari chipangamazano vaHank Shenkoff vanoti amai Harris vanofanira kutaura zvavachaita panyaya dzezveupfumi nekuti iyi inyaya yakakosha musarudzo.
She's got to explain why people are paying what they think is worth the gas pump.
Vanofanira kuudza vanhu kuti sei mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzera, kunyanya mafuta ekufambisa dzimotokari, uye kuti sei chingwa chiri kudhura, uye kuti sei vanogadzira zvinhu zvose izvi vari kuita kuti dhora rishaye simba.
Asi vaTrump nemuteedzeri wavo vaJD Vance vanoti kuvhotera amai Harris kunoreva kurasikirwa nemabasa. VaJD Vance vanoti
think of all the powerful interests, the broken bureaucracy in this country, the people who've gotten rich shipping your jobs to China.
Vanhu vanovaudza zvekuita kusashanda kwehurumende, vanhu vapfuma nekuendesa mabasa enyu kuChina, vose ava vanoda Kamala Harris. Nzira yekuvakunda kuvarwisa kuburikidza nesarudzo yemunambudzi.
Muteedzeri waamai Harris vaTim Walz vanoti maDemocrats ndiwo akazvipira kumirira kodzero dzevashandi.
Donald Trump and JD Vance, they have something a little different in mind. The only thing these guys know about working people is how to take advantage of them, how to not pay them.
VaTrump navaJD Vance vane zvimwe zvavanoda kuita zvisinei nekusimudzira mushandi. Chavanongoziva kusveta simba remushandi. Mukana wose wawawana vanoda kutsikirira mushandi.
Kwasara mwedzi miviri chete kuti sarudzo iitwe, zviri kuratidza kuti achiri mangange. Ongororo dziri kuitwa dzinoratidza kuti amai Harris vane rutsigiro rwakati wandei zvishoma-shoma kudarika vaTrump. Asi mumwe muvoti wekuMichigan vaDavid Martinez vanoti vanotsigira vaTrump.
He's true American patriot. I think that he thinks more about people that live in this country than he does himself.
Munhu chaiye anoda nyika yake. Ndinofunga anofunga zvakanyanya nezvevanhu venyika ino kudarika zvaanofunga nezveupenyu hwake. Zvose zvaanoita anoedza kubatsira vamwe.
Muvoti wekuGeorgia Becca Rush anoti anotsigira amai Harris.
You know, it's 2024 and we need some fresh blood.
Munoziva tiripo na 2024, tinoda munhu achiri kutemwa dzinobva ropa uye tinoda remangwana rakajeka.
Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa na Scott Stearns weVOA News.